ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ye naudzeludza nhasi chipiri nyamavhuvhu 15 2017. Amai Grace Mugabe vange vachitarisirwa kumiswa pamberi pedare muSouth Africa vachipomerwa mhosva yekurova zvakaipisisa mumwe musikana wavakawana muhotera aine vanakomana vavo chatungana Robert Jr. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti amai Grace Mugabe vari kunyanya kupindira munyaya dzehurumende. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vazivisa pazuva remauto nhasi kuti hurumende yavo ine chido chekuvakira vanhu dzimba uye kuwedzera mari yemihoro kana upfumi hwaita zviri nani. Kuchecheudzwa kwevanhurume kwakambomiswa mumatunhu ose munyika zvichitevera kushayikwa kwemumwe mushonga unorapa tetenasi muzvipatara zvikuru nezviduku zvehurumende. Muchirongwa cheLife Talk The Connection na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari muhotera nevana vavo vanakomana kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne 4930 kana pa 6065 ne 15460kHz pashortwave. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona tishange tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana anonzi ainge ari muhotera nevana vavo vakomana kuSouth Africa uye tichiridza mashoko ekumhoresa hama neshamwari pazororo rino remagamba. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire nekudzvanya pakanzi like paFacebook page yedu yeVOA Shona.